Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 14/2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Chondi riri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi riri muchirongwa chedu chanhasi.
Sebatora vazhinji zvinoita zvido zvihanzi. Tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwa.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa wehurumende wekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari, muruda kuti tishinwe tiende pi? Chimbochinwa iwa necorona virus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yeZANPF inokachamadzwa vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vaInnocent Gonese. Vanoti havasi kufara neurongwa wehurumende wokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko ava Gonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard Professor Lovemore Maduku vakaudzawo vaMnangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa wehurumende weConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Sebatora vazhinji zvinoita zvido zvihanzi. Tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwa. Tinofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro revanhu. Pari zvino tichakabudisa uriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika haisiri nyaya yezvemapadzi ematongerwo enyika asi nyaya yeyere ruzhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro yonga wakawanda chanyisho naisi sebato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANUPF uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva patanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuzvatarisa zvinyangwa zvacho zviripo ndezvekubvisa masimba kubva kune mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yedu karubva kwama nhaji ematare makuru esupreme court neconstitutional court zvabuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vofira kumainterview zvonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri taizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka tanga tizomutsiya ndeupi. Izvi zvokuti ngatidzoperei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati vake rosarudza munhu wanobata inge pachigaro singaindi kuvanhu hazvina nematura hazvina nemusoro wese masimba eparamendi abuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine uwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndoza ndatanangura zviya kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita kuti kwaonda ndirati panodiwa nezvitutsi National Assembly panodiwa 180 vachadzidzira kutanga kubudirira mufenedzi ndinge ndichidiwa zvakare chitutsi ndinge ndichifanisa kuti 54-1 obviously tikasiya takaona zvinhu kwapera zvinotizi yakachaiwa manumbers iyo ndikudongowo vanenge vachizoitawo pfungwa zvishoma nezvishoma yanoti muzanipiwa navabvudzi kufunga asara vamwe vanozopotawo vachingofunga vakaregera kuuya kuparamendi kuitira kwandiriita mukatarisa mumagwaro kune zvinenge zvichidzidzisina kuteuya zvekuti vakatoti vapasa vakaita zvekudiridzira vakati hataita vanhu 180 asange vasingasviki kanti kuti isusu toda kuonesawo vamwe vabii vedu chaivo tibatsigira zvinhu zvisina maturo sobhati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti tisazoita zvinhu zvakadhakwa kudaichi
munoona here vamwe venyu muzanupf vachikupai nzeve panyaya yakadai tichiitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa, hapana kuwirirana apa. Zvinongoitwa nemukuru kuzvanupf vanhu vabvudzi kufunga kana kupikisa ka hazvina kubva kubati ukatiesa kuti tikaita muchosangana navo muparamendi havawirirani nezvinoda kuitwa handi muhwesi ari kutsigira zvinhu zvakapika kudai.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri vakachamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa namwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchingurika Shiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchingurika Shiri vakachamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi masanctions kai masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions Mwari wabva ati je wakuswera wari muzimba hakusisina hamba ikonomi yavo yakuchema handisi yedu iri kuvari kutichemedzwa. Trump ngaazive kuti haasi Mwari. Muri kuda kuti tisvinwe tiendepi chimbosvinwa iwo necoronavirus. Muzwe kurwadza pazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinhoi vaJustin Munyaradzi avo vati zvataura amai Muchingurika Shiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
chirati zvekutarisa kuti isu kutungamirirwa wedu hauziva hauna gwara rekunyakuziva tinopasi kana tichirarama tinofamba sei njodzi yawirwa nevanhu kueurope injodzi inokwanisa kungotiwira kuti kuafrica andzimbabwe saka wakaona mutungamiriri akaita saopa rutungamirira minister of defence watikutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutumira munhu iyeye arikuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchingurikashiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita mastrike usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamacheti waya wari kutema iko zvino takazosimuka sejoko kuti angati dile nevanhu wanga vari maMDC anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wosibata mamacheti zvonzi mazvona izvi anopiifa asi vamwe vamwewo varipo ndururani asi MDC yanga yatipindawo futi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbove mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANU-PF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunhuhwa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiani angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vachange vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato rezanu-PF vapepurai togarepi negurukota remashonaland west amai muliswa chikoka. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunura ijena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakabvunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vamudze vanhu kuti unoita sei corona virus. Saka ndozvatingokoshesa zvekuti tidzivi batwa nayo. Uchaita kunge uchararama upenyu hwegonzoka ungoti uuza kuti panzapo pakaipa saka hapabudiki. But unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya, gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi. Zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba. But chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongo munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Hazvimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakaita sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira pai urisani. utaura izvo. Zvino vanzika ende kana izvo zvekuti utaure kuti ndakumbosuduruka musudurudzi. Uchienda kuti usiti chii. Ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti kunoku zviri nani. But hazvinyatsobuda chikoo. Kuti ungati ndaamana ndakuita sei ndakumbosuduruka. But ndozvokudiwa nezvi kuti tidzivirire kupararira kwezvirwere kwacho.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe mumabatirwo ari kuitwa nyaya iyi?
Zvakatiwandei pakuti iko kupararira kwacho kona kweinfomesheni zvekuti zvinobuda padzedzerere kuti zvakati ndozvaitika uyezve dzimwe nyika nyaya yacho yanga ichingobuda ichiita zvinhu zvichitaurwa ende mainterviews anga achiita se achiitwa. Zvinhu zvinotinetsei kana kuri kunana nyika dzedu dzakaita seZimbabwe. Wanza kudzidza izvozvo zvokuti kubuda pachena especially zvinhu zvinenge zviri critical especially zvirwere zvakadai izvo.
Ko zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muCanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve muchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavirus?
Pari zvino ndizvozvo zvokumoti tinenge tichingotaurawo kamawhatsapp group kuda kumana chinjerera ingwarirai kusvisai panza apa paipa. Nhasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro. Mauniversity zana University of Mazu, University of Concordia, hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro. Makambanizo vari kutraya nyaya dzequarantine idzodzo.
Avo vanga vari vaPeter Mashiri vachitaura vari parunhare vari kuCanada naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro naamai ndaizivei Manyoni vari muMount Pleasant muHarare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mai Manyoni, mungatitsanangurira kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muZimbabwe takatarisa dambudziko irori recoronavirus?
Takatarisana nedambudziko irori kahapana chatingakwanisi kubatsirika nazvo. Ndochokwadi chekutanga pekutanga bhikozi hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu. Asi chinoitwa chaicho hapana. Kana gadziviro chaiyo iripo hapana. Tinodaro norako kuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasikuwanika. Saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro? Madzimai muno mutitori padambudziko hombe rakakurisisa. Ende Zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo. Kungotaurawo chaite muvanhu asi kuti tingati pane gadziviro iripo hatinganyepa kunenge kwakungoparara kweZimbabwe ino.
Tombotarisa nhoroondo yenyu imi saamai, tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndine vana vatatu, 3 pachishona. Vana vandinavo vatatava zvakaoma, handimbodi kunyepa tiche mazo. Kare taitomboti mazo ata apfuura akanga tirombotaura nemi pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raivhi tongowanawo kubika chero risina supu. Asi ezvinozvi pamararamiro anda kuita izvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupfu 10 kg iyoyo ende tinotovavarira kuti iite kana 2 weeks. Asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma nenhau yekuti kuti wane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo. Vegetable racho chaiwo rine mashizha 4 aya handisikukwanisa kuritenga. Takaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi because riri kuita 15 bondi. Asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanisi kuiwana nevana. Ezvo zvine vana 2 vanoenda kuchikoro. Ndofunga ndakambokutaurirai nedzi yapfuura iyo cha vana vachangovhura. Tikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha. Handina hangu kuzomuendesa nokuda kwekuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi kokoko hazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya. Saka takaomerwa semadzimai kushe kuti ndinotangira pati. Unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha. Asi kuti ndiwane cheuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi. Kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa naiye arongotitarisa zvakaita nyika yese sezvo zvii dhora chairo nhasi $1 US tikarisa kubhondi nhasi riri pa 35 $ cash. Kana iri eco cash ripa 47. Saka ambicha zii kuti tinorara masetu wazo penyu wazo watoma. Kana iri sesipo yeku geza yeta ango tenga green bar. Tia tengi masetu na washing powder jota ita. Tia ango tenga green bar. Yerunosha atashese kusuka, kugeza, kuwacha. Saka atizi uti toshika kupine upenyu wakadaro.
Muri kubata mabasa api uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamaa muri kutaura izvi.
Mari ezvo tikachitara zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose. Wazinini pamurungu pandosenza ndinofenzera murungu mchena but ndinopiwa 900 bond. Asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvo zvizvinhasi iwita 270 mupick and pay. Saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudzika kwekuseni kwamasikati kwamanheru zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose zvimwana anengada kukwira kombi kuenda kuchikoro vanenge vakunzi ngavachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani pati mamwe mazuva unotozongoguma wokundikana. Saka zviri kutondiremera zvekuti ndotosvika kuti ndodii tozvibatanidza sei oenda here kumusha kwacho hakuna kunaya ndogara kuma kukwacho mari yacho haisikukwani. Saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatirikuita.
Tombotarisa munzvimbo yamuri kugara mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa zvirongwa zvipi izvi?
Zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezvesensus. Iseni chizvarwa chemuZimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno takangokura tichingozviziva kuti kana kusitwa census makore ese isusu vanhu tisaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredio kana pamatv apaztv chibuda kunzi kune census vanhu vari kuverengwa but iye zvinozvi ndakangoshokwa last week musi weTuesday chosangana nevarume vaviri nemadzimai maviri vachiti madzama mukasei ndika ndamuka hangu mamuka oseyo chikanzi tiri kuverenga vanhu ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii chikanzi tiri kuita census ndikutadzozvinzwisisa because handina kukura ndichiona census ichitiwa muitirwo wairi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mufanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri veStudio 7 nemugowera wega wega. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro navaDifadhuve avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina na Witness Nyandoro. Vadhuve vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivawo zita ravo rekutanga, vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro. Zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare. Saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kana dai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana. Nhasi tatitite hurukuro navo Vadhuve tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Vadhuve.
Tinotenda baba Jonga.
Vadhuve, ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunzoko?
Ndine chitemo chiyakanyatsokutokura kuti baba Jonga ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu. Ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu Justina nemunin'ina wake anonzi Witness Nyandoro. Hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994. So from kubva ipapo tikabva ndatorasikirana nevana vehanzvadzi yangu ndiri kunyatsotovatsvaga. Handigoni kana kutokotsera chaivo nekuti handinyatso kutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei.
Hanzvadzi yenyu paya
shaika vakatora vana ndiani vadhuri
azoda kuti akashaika zvakaitika ipo kuti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda nawo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara vaigara kuSt Peters kuSt Peters vakatobva kuSt Peters varikugara kuPumula kwavakazobva kuPumula ipapo ndikatowana Runhare vanzi baba vemwana vakatoshaikawo futi saka vana vakatorwa nemhuri yemurume saka taisingazive kuti mhuri yemurume bari kubveka matandi kutiziva ifamili yakwanyandoro ndakatorwisa ndaa kutotsvaga vanhu vakwanyandoro kuti pane vanhu here vari kutoziva ndikatsvaga zvese mumasocial network ndikambopinza nemumanewspaper kana hapana chandiri kuwana so chichemo changu chandinacho kuvanhu vezimbabwe vakateerera purogiramu iyi ndiri kutoti bedwe ndapota ndibetsereiwo ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu upenyu hauna kurarama mushe nokuti handisi kunzwa mushe paupenyu because kana ndiri kutoziva kuti nyange kwavari kana kuti pane munhu anoziva kuti kana vari vapenyu ndinokumbira kuti vanditsvage vatibate kana vakashayira pane munhu anozviziva izvozvo ndinokumbira kuti andibate parunhare anditaurei kuti chii chaari kuziva nokuti ndizoona kuzorora pamweya pangu
baba vevana ivava mukuwasha wenyu ainzani zita rake rizere
zita rake rizere handisi kunyatso kutorirangarira mushe handisi kunyatso kutorangera chete tupo wake vai wanyandoro
pakatorwa vana vanga vane makore akadii vanga vakura zvakadii vadhuri
vana nguva pavakatorwa vaiva vadiki nguva iyoyo because josi ndofunga nguva iyoyo aiva somewhere around vana 5 years witi aiva somewhere around vana 2 years because witi he was trying kutofamba nguva yachona aiva mudikidiki so zvandikutoziva kuti kwavari havasikana kumborangarira kuti kwana mbuya ndekupi kana kuti kwana sekuru ndekupi
mungava nenhoroondo here yekuti hanzvadzi yenyu yakashayika iyi vakasangana sei nemurume wavo vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita raamai vaWitness naJustina
amai vaWitness naJustina zita ravo anonzi Setukile aishandisa senemu yakwashumba kana kuti Setukile Spanda pavakasangana kuBulawayo nokuti Setukile aishanda kuBulawayo nguva yachona ndokwavakazosangana ikoko so baba nyondoro anga asati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora aitaitonyatso kutoziva kuti tiri kundotsvaga kupi kana kuti femiri yake iri kugara kupi so anga asakuroora ndizvo zviri kuita kuti tonyatso tisaziva kuti ndepapi vatinovatsvaga vanavo
kana paine vano ruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandokutokumbira vanogona kunondibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu iri kuti 0044786567997 ndizokoro zvekare plus 4478656799 vana vavo kana Justina ari kurangarira kana ari mupenyu ndofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt so kuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana va ndichivatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt vatiko zvino ndichitaura newe ndiri kulondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because kakutoatleast kutowana closure chaiyo kuti tinonyatso kutoziva kuti chii chiri kufamba nokuti kachingofamba chingorangarira kuti kodai vatiwe vana vari papi inyaya iri nyatso kuti ndishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tikutenda chirongwa cheichi chavari kuita tinonyatso kutozviteerera zvikuru chinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo Witness naJustina Nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti paww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhla ka 14 kumbimbitho 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weMangwe lowechimanimani ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila alezi zigaba.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus. Sikhuluma ngama-borders, sikhuluma ngama-airports, akula mzamo.
I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele.
I-bill le ingavele amenza ivunywe phezu kwesikweleti esivele selaso sililizwe sesisengeza phezu kwe-9 billion esilayo njengesikweleti.
UZulu wakobulawayo uthi kavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okuzanywa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ebona ngezempilakahle, e-World Health Organization, isibumbe isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. UMavis Gama uyalandisa.
Umqondisi we-World Health Organization, uMnumzana Tedros Adhanom Ghebreyesus, wazise ngokubunjwa kwesikhwama lesi izolo, njalo uthe badinga imali engange 675 million yakwele Melika kuZulu jikelele, ikakhulu izinotho kumakampani kanye lakunhlanganiso ezizimeleyo.
We can only meet this threat together. Everyone has a part to play.
Akumelela kuphela masingasebenzisana, umuntu wonke kule ndima angayidlala. Ikhuthaze uhulumende wenu ukuthi asekele abe-WHO kanye labe-COVID-19 response. Lesi sikhwama sizosiza ekuthini ukuthaniswa kokudingwa ngamazwe asathuthukayo kanye lezisebenzi kwezempilakahle ezisebenza gadalala ukulondoloza impilo zabantu.
UZulu okhulumisane lalo msakazo obalisa uMnumzana Collins Ncube utshengise ukulijabulela leli nyathelo eselithethwe ngabe-UN ndawonye labe-WHO ukusungula lesi sikhwama sokusiza kudaba lokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane le-COVID-19.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus. Sikhuluma ngama-borders, sikhuluma ngama-airports, akula mzamo esingathi ingabi senziwa nguhulumende wethu ukuthi asize edabeni lokuthi nxa kungaba laba abantu abasebe affectwe yi-coronavirus. So ngibona kuwumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi bencedise especially amazwe anjengawethu angalama ma-economy asebenza kahle ukuthi sincediseke sithole imitshina yokusikana leyo coronavirus.
Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokudinga umuthi wokwelapha i-coronavirus kanye lokunakekela abahlaselwe ngumkhuhlane lo emazweni wonke jikelele. Enye yali mali izasetshenziswa kunhlelo zokucubungula igciwane elibangela lomkhuhlane ukuze abezempila kahle bazwisise ukuthi laqala njani lokuthi lingenqatshelwa njani. Kuliviki uhulumende uphiwe imali engange 25 million yakwele Melika yi-Global Fund eqondane lokulwisana le-coronavirus. Lanxa ungakafiki eZimbabwe lomkhuhlane, uhulumende uthi kulabantu abafakwe ilihlo ngabezempila kahle ukuze babe leqiniso lokuthi kabalawo. Abantu laba bagoqela abangamachumi ayisichiyagalombili lanye koBulawayo. Ekutshoneni kwelanga namhla, i-coronavirus ibisibulele abantu abangu 5604 emazweni achiyeneyo. Ezwekazi le-Afrika isibulele abantu emazweni agoqela ele-Egypt, Algeria, Morocco, le-Sudan. Emazweni afana le-South Africa le-Namibia isikhona kodwa abekho asebefile. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Uzulu wakoBulawayo uthi kasoze amukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe leminye imithetho etshiyeneyo okuzanywa nguhulumende. Uthi inyathelo lelo lijonge ukuthathela idale lephalamende amandla liwaphe umongameli welizwe. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso ye-Coalition on Debt and Development, yona ephakathi kokulimukisa uZulu ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo kanye lamalunga edale lephalamende bathi kabasoze bamukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kwe-Constitutional Amendment Bill number 2 ngoba kuthathela iphalamende amandla njalo kusipha umongameli welizwe amandla amaningi. Uhulumende uzama ukuguqula imithetho engamachumi amabili lasikhombisa phansi kwebhili leli. Abakhulume emhlanganweni wakoBulawayo lo bathe ukuguqulwa kwemithetho lokhu kuzathathela idale lephalamende amandla okucubungula udaba lokweboleka izikwelede kwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi zilungele ilizwe na. Ngokunjalo abaningi bathi kabayamukeli linguquko. Omunye wabantu laba lilunga ledale lephalamende elimele iluveve unkosikazi Stella Ndlovu.
Engikwesabayo ukuba izikweletu lezi zithathu zithi sesithethwe zingene ezikhwameni zabanye abantu bayisebenzisa imali leyo ngendlela engayisiyo, but izikweletu zizosala zikhona ebantwini. Asikufuni lokhu, abantu kabasukume batsho ukuthi no to this.
Unkosikazi Ndlovu wengeze wathi kuyingozi ukuvumela uhulumende ethatha izikwelede angasoze enelise ukuzibhadala ezizathwalisa ngitsho lezizukulwane zeZimbabwe nzima.
Sesithule kakhulu njengabantu beZimbabwe, kumele sikhulume sithi kubana esingakufuniyo asikufuni.
Uhulumende uzama njalo ukuguqula isisekelo sombuso ukuze umongameli abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba kanye nomtshutshisi omkhulu uprosecutor general. Ufuna njalo ukwengeza inani labaphathintambo bakahulumende abangayisiwo malunga edale lephalamende. Wodwa osakhulayo wakoBulawayo uMichael Ndiweni uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende useguqula isisekelo sombuso welizwe yena engakasigcwalisisi sonke ngemva kokulotshwa kwaso ngo-2013.
Nginakani ukuthi mina siphangise kakhulu ukuthi sifuna ukugambela isisekelo sombuso sivele singaka-implementa, singakafezwa. Ngakhala kungo-devolution kuningi vele okuningi kakhulu kungasigayela kusisekelo sombuso okungakafezwa okuningi kwakhona.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uThemba Tiveya laye ongene umhlangano weZimcord wobulawayo.
Lolu daba lwe-amendment le ekhulunywa ngayo leyi luyadanisa kakhulu ngoba kufanele lokuthi umuntu ethengele usuku ahla engayigqoka ahla i-old.
Kusukela ekupheleni kwayo nale inyanga kusiya kunyanga ezayo idale lephalamende likhangelelwe ukuphuma ijumo lithapha imibono kaZulu mayelana ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi esigabeni seMzimuni enyakatho yeGwanda zithi sezisidla kanye ngelanga ngenxa yendlala. Zithi ukudla ezikuholiswayo akwaneli lutho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi umangoyusela leziko njalo zithi ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Ngesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela izakhamizi ezidlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakuba ngumeli wedalela ephalamente eGwanda North umnumzana Madodana Sibanda. Abantu abalitshumi lasikhombisa bebesabelana isaka elilodwa le-50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo udele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badle kanye kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelele. Ukuthi lo kudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asinazo, asizitholi. Akunzima ehlane la ukukhulu kakhulu. Dinga uncedo lokuthi ngawo uhulumende nje ngawo uyasincedisa ibe sinikeza nje ukudla ukuvela thi sokuphila nje ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lizinet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokhu kudla.
Mina ngiyakholwa kulokhu i-social welfare ukuthi baba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokuyana siya. Sihandile emgwaqweni sihamba silungisa umgwaqo sifaka amanje ikho lapho esiza khona le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana siyakhipha ama-$30 ndinayo imali yakhona ukuziyizuze mntanami sesikalisile nje ukuka siyivutheleni ekwana i-$30 yangikhona sithole zizwa mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikuholayo kuyabe konakele ngokunjalo zithi zicina zikulahla lokhu kudla. Na unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayidlala inkulu kakhulu sibili. Ngoba khonoko kwenza siphithizele seze nje singudla ukuthi sike endlala. Njalo lokudla kwakhona lapho okusizwisa ubuhlungu kakhulu kwesinye isikhathi sale sikuphiwa sokungani kubolile. Besikhipha khona phana okunye okungani kuyisigaqa kubolile. Okungasela ncedi. Sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje. Ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Nkalo eDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokusilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala eminyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izulu alizange line ngomnyaka ophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umumbu. Kodwa hhayi, indlala ijikile esibili ngokuba iminyaka yonke le into singatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imbo emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake ezikhale naya kukho. Nxa singathola uncedo olungasincedisa ukudla kumbe lokuthi nje nxa kungaba le dona engasincedisa ukubana sizenzele silezi ngadi siyalima, kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhanda.
Amazwi kaMankala agcizelelwe ngumnumzana Amosis Banda.
Sibulawa indlala lapha kule ndawo, izulu alikho. Ma izulu elikhona hhayi ngasiyazi uma rayisi lapha sithole ama-2 kg awuncedwa vela kuhulumende nakona ukuthi athi sizincedise lathi esingalakho kumbe sinathise amatiye yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengaloli nyaka khona sibulewe izibungu besizazuza, kodwa kule zibungu ezisidlelayo amabili emasimini. So yikho esivuno vela asikho ngitsho, yindlala enkulu eyezayo phambilini.
USibanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Ndingusizo othi nganceda ngokudla ngoba ukudla vele okuyikoko esikokoceni. Ukudla silakho sisobona sivuthene kwakho silanda amarayidi ngenxa yokuthi asilakudla sincediswa ikuthi basincedisa njelabo abakhulumende basinika nje amabelanyana, kodwa asilasti sidla ngokudla sihlayela asisuthi indlala isiphethe singakhulu.
Inhlanganiso esizozulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program sikalile ukusiza izakhamizi emaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi emaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane lendlala embi njengokumele zisizwe ngokudla ngokufanisa. Yitho kwenza umumo ube mulo ngamandla ukusilela kwempuphu lomumbe elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomzimu emathetheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe olukhulumile.
Konke kukhangele mama. Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izinto ebelima khonokho kokuthi lima kuthi akuyalinywa kwenziwani kusuka ezandleni zabo mama. Ebomunye khonapho emisebenzini yema-sector into eziningi zisezandleni zabo mama. Kephe mama yibo badubeka ukudlulisa ngoba kathesi ukuthi mama azalithenga i-2 liters ze-cooking oil kumele abe ne-$100 esandleni. I-$100 yakho niyayithatha ngathi imisebenzi kayi ubaba kasebenzi laye ngasebenzi uyi-informal check. Just imagine uthengisele omunye iziti laye kanomunye ethenga iziti komunye ayethenga ama-tip-tip ethenga ama-tip-tip kuze kukama imali yesaka lempuku owu-10 kg yempuku owuthengisa ukuthi omama badalala sendilo kana omthwale idonki silatho wokudlala kangaka kuthiwa ye omama bayakwathiwani yakulungisa izinto zakulama-platforms okulungisa izinto. But minango kwami yethu angikayiboni impumelo yakho ningathi ama-results akho noma ayabathatha.
Kungabe lokhu kubangela lodlakela yini ezindlini?
Okomnothoelizweni ezikulekuthambelile kungazake likuseli kubangela udlakela ngoba endlini nxa kungalanto itovela kulami lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlane alelo langa uzwa nje uzihlekele uwedwa. But wathi le omunye ekhangele ukuthi omunye ngiyozami oza kwenza endlini kube ngcono kwindlini lekuye abantwana baye esikole kwembado zigqoke athole ukuthi yena belaye kakwanisi lana laye akhangele omunye vele ngazakethi kuliyekele ukubanga udlakela ezindlini ngoba umusa uba khona endlini nali lenzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba nomama labantwana lonke liyifamily lonke lilenzuzo efana naye elithokozisayo. Ngaye siyazisa iyathenga isithi for example ihambe iyothenga inyama inyama uthenga inyama yesisi iphuma amaxasha angu-2 usuthela ithomoliya oyisho engadini sidliwa ngabantwana amaxasha asengakabani. Akungitshela ukuthi abantwana bonampi labo babesizabela ikhangela lami ngabe ngimkhangela ukuthi kathina sesidla inyama thina singeli vele sesisiye ekugcineni noma sesisiyalala vela kuphela mina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi ku-Pollard kulama-thematic committees ikhona le abesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
I-committee le yabesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo. Iye sikhangelele ukuthi singathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona kube kuthi ngakwenzeka laba abaphakathi abaziba sebeyi bayitshutshise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile kona njebabenzise bebaningi imhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngisesibhedlela ngisebenza esibhedlela sekuthi kuthiwa isidumbu sekuthi sesifiki 220 sekuyi-120 so yitho esithithi nangabe kuthiwa yabomama yena le iyaphangisa fiding ikhona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana lenhlupho ezini.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumente ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo yabo?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikangamanga angikawuboni izinto sibe ngathi mina
Siyabonga sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejahelitala uChris Gande.
Lichona njani zilukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Ngeta, usobhuku weLower Gweru, kodwa okwakathesi ehlala esigabeni seMatabeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo mnumzana.
Yebo, ngiyabonga ukwamukeleka ehlelweni kwaZulu kakhulu, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ezimayini lapho sizwa kuthiwa amapolisa aseyenze umsebenzi omuhle la?
Umumo ezimayini zangapha kakhulukazi eMatabeleland South lapho engikhona ngokusebenza. Muvi kodwa amapolisa awe intelligence awe Zimbabwe ebambisane le Republic le ZRP benze umsebenzi omkhulu ngokubamba izigebengu ezabulala umfowethu weLower Gweru uCorden Moyo. Zayirobha abantu izimali, zenza konke okubi, zibanjiwe lezo. Sibonga amapolisa awe intelligence awe Zimbabwe.
Ibona labo ababanjiweyo yibo yini lapho kade sibezwa ukuthi balegamelo ukuthi ngamashurugwi?
Owakhathesi kasikezwa ukuthi yibo yini, ngoba isigaba ngesigaba lapho abona khona bayahanjiswa, babuyiswa khonapho lapho ebona khona. So kulontela iviki mhlawumbe kumaviki ezayo sitekiwe thina njengabemuli ukuthi khona bazalethwa lapho emaphisa lapho abambulalela khona, bezohlangana necommunity bazikhulumele ukuthi bona bayini. Kodwa-ke yizigangi. Sibonga amapholisa asukumileyo ambulula ibizo leZimbabwe ngokubamba izigangi lezi ukungcolisa ibizo laleli lizwe ukuthi akutshela mthetho. Umthetho ukhona eZimbabwe ngoba nanko amapholisa abambisa izigebengu lezi.
Sesike sezwa abanye besithi bona labo abayenza ubugebengu labo ngabantu abalobudlelwano leziphathamandla zikahulumende. Manje pho nxa sebebotshwa kungakuliqiniso yini?
Ukubotshwa kwabo kuzaveza ukuthi nxa benobudlelwano leziphathamandla, nazo iziphathamandla kuyamele ukuthi egcekeni ukuthi kuhambe njani. Kodwa kangikholwa ukuthi banokudlelana leziphatha amandla. Ngokwenza kwabo bekwazi ukuthi angaphansi kweziphatha amandla bazame ukungcolisa ibizo leziphatha amandla, ngoba bebengeke babotshwe ngabe belebudlelwane leziphatha amandla. Sikhuluma nje thina bemuli sitheliwe ukuthi babotshiwe, kusitho ukuthi iziphatha amandla lazo zingemva kokubotshwa kwabantu abephula umthetho. Ngoba kungasinyanga ezingaki uminista wejustice iziyambi ziyambi wakhuluma ukuthi bonke abantu okuthiwa ngamashuru kabe resista ukubotshwa kufanele ukuthi kuzanywe ngamandla wonke ukuthi babotshwe. Ujustice Lokhuza wethu Malaba laye wakutsho ukuthi emakhoti lapha abantu abalokwenza lale into yamabhemba lokuba ngamashurugu kabasentenziwe kakhulu. So kusitho ukuthi le president wethu utsho njalo, iZimbabwe yonke itsho njalo, laba bantu bebezama ukuwena ibizo lezimbabwe. Zimbabwe. Ngoba Zimbabwe ilimele indawo eziningi. Sekelongezelela ukulimala kweZimbabwe kodwa kathesi siyabonga ngoba nabo ubuphathi esinabo usukumile babopha laba bantu kade bengcolisa ilizwe lethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi yibudlwangu dlwangu bani kade bebenza asithi bafikile lapho emayini lani likhona lisemba. Bayenzani abantu bakhona?
Laba bantu ngabefikile njengoba sikhuluma kunjenje lapha emaphisa lapha enkona babulala umza wami bathatha amafoni bathatha izimali ngoba bafuna abantu lapho kule mali khona emashopi nendawo njengobala ngilapho kule golide khona badinga ukuthi igolide lingaphi babuye balithathe bafuna imali bafuna amafoni bafuna yonke into engabenza bahlale bale mali kodwa kuyibudlwangudlwangu okuyikho okungafunwa ngumthetho ngoba umthetho awufuni ubudlwangudlwangu kuleli zekuyo.
Hayi kezwakala ungavalelisa uZulu.
Ye liyavalelisa Zulu kandaba mina eZimbabwe sibonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe ngamapholisa ethu. Sicela ukuthi wonke uZulu weZimbabwe bancedisane lamapholisa lapha khona lapha bona kube kudlwangudlwangu khona batshele amapholisa azasukuma atshele abanye bawo kwenzela ukuthi sibambele lobudlwangudlwangu ngoba thina nxa singasakhulumanga ngobudlwangudlwangu njengabahlali beZimbabwe sibone ubugebengu babantwa bethu babulala thina basitshelele amapholisa amapholisa ababambe. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Matthew Nketa usobhuku weLower Gweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi lilayo.
Sibongeke itha elidala uChris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye njalo ngeviki ezayo. Vocalista esiqhubela uhlelo lwethu lezindaba zanamuhla kodwa singakehlukane sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weMangwe lo eChimanimani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila. I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana nomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo yimi uNtungamilinkomo lilale.